manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 5/2017 makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanoti havasi kufara nekupiwa munhu mukuru akaita saamai Stembiso Nyoni kuti vatungamire bazi revechidiki muhurumende. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanodzingwa munzvimbo dzavanotengesera nemapurisa ekanzuru achibatsirwa nemapurisa ezrp pamwe nemauto. Vanhu vakashaya mutsaona yakaitika kucholocho nemugovera varangarirwa nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanoti havasi kufara nekupiwa munhu mukuru akaita saamai Stembiso Nyoni kuti avatungamire mubazi revechidiki. Amai Stembiso Nyoni vakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa segurukota rezvemadzimai nevechidiki. Dare remakurukota ehurumende ratangawo kugara nhasi. Mutorodo wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevechidiki mubato removement for democratic change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaHappy Mochidziva vaudza Studio 7 kuti sevechidiki havasi kugutsikana namai Nyoni kuti vamirire vechidiki mudare remakurukota. Vachidziva vatamai Nyoni avo vane makore makumi matanhatu nemasere munhu akurisa zvokuti havanzwisise zvinodiwa nevechidiki. Vachidziva vati sevechidiki vanodawo munhu ane ruzivo rwemishina yechimanje manje izvo zvavati havafungi kuti amai Nyoni vane ruzivo rwakanyanya nazvo.
Toda kuti makuru vedu venyika yeZimbabwe vazvisvike mavari vese kuti vechidiki vane kodzero yekuzvitungamirira, vanogona kuzvitungamirira. Tine zvakawanda zvatinoda kutarisira kuti tinge tichinzi tinodai sevechidiki zvisina kumbobvira zvakaitwa nanambuya Stembiso Nyoni. Vanambuya Stembiso Nyoni havaindirani technological generation yavo yatinoti the modern generation yava generation yetechnology yavasingakwanisi kuti ivo vanoita adapt to zvatinoda havasi vakakwanisa kuzviita. Nyaya yakafanana nekuti mayouth anga achiwana maprojects akasiyana siyana. Tinoda maprojects anenge ari technologically advanced asingakwanisi kunzwisisikwa nambuya Stembiso Nyoni nekuti vanoti zvazvina basa isi kwatiri zviine basa. Saka kuti tupapa ministry iyoyo tuda kuona vachikwanisa kuti kana vamunangagwa vari senzie tinoda kuona vachirivhesa zvavakaita vachiita iri stand alone ningi ministry ichatungamirirwa nevechidiki.
Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano retajamuka vaDanford Ngadziore vatiwa amai Nyoni havakoshesi vechidiki. Vangadziore vati kunyange pavaive gurukota remabhizimusi madiki muhurumende yava Mugabe amai Nyoni vaisambokoshesa vechidiki vakatiwo nezera rava vaoni vachizadzisa zvido zvevechidiki.
Tingi ndakatarira mai Stembiso Nyoni vasati vaitwa minister for youth vanga vari minister of small to media enterprises chinomaita akawandisa chose anowanikwa ikoko mapurojekiti madiki diki munyika munomu. Asi tingatarira kuti pane chavakaitira vanhu ivavo vechidiki mapurojekiti iwayo muno muHarare zvakawanda zvinoitika but handirasi kunge adzivaisi itori challenge zvekare ikatarira age yavo ndinorasi kunge hapana zvakwatinotarisira kuti tisechidiki tiwane pundutso ozvo tiraramisa takanangana nemapurojekiti evechidiki. So ndofuti hatingi zvakanaka kuti vamunangagwa vatarise zvakare kune rijini yemateverend voona kuti hakuna here umwe mudzimai vechidiki oro murume wechidiki ikoko anakwanisa kunzwisisa matambudziko echidiki.
mumwe wechidiki vatodzi vatowo kunyangazvo vasina kufara nekuti vechidiki vatungamirirwe naamai Nyoni vatombato reZANU-PF panhengo dzeparamende hapana wavanoona igona kusimudzira vechidiki. Vatodzi vati izvi ndozviri kupa shungu kune vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota vakati muna 2018 vanoda kusarudza nhengo dzeparamende dzechidiki.
Inini ndinoona zvisingachakwanisike kuti pane varipo ipapo pange pachibuda munhu anokwanisa kutungamira kana kunzwisisa nyaya dzemayouth. Saka tarisiro yedu yatopa next cabinet chagadzirwa after elections 2018 nekuti isu vechidiki tazvipira chose kuti tinge tichirejista kuvhota tigozovhota kuti tovano vanotimirira wechidiki mudare reparamende nekwese mabazi ehurumende tete tovanosheya yedu semayouth tinge tichikwanisawo kudzidzawo kubva ivhe kune vakuru vanenge vasara varipo. But kana tichinyima mukana wacho kuti tikwanise kudzidza tikwanise kunzwisisa masystem nekushanda kwezvinhu muhurumende tichinyima mukana wacho handionisonge pane zvinofamba. Saka isu tichangomirirawo kuti tivhote 2018 murunyararo then adyiwa oenda ozorora tosarudza vanhu vatoda kuti vange vachitumirira nyaya dzemayouth.
Vamunangago vakagadza makurukota ehurumende nemuvhuro ayo vachashanda nawo kusvika pachaitwa sarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vadzingwa muzvipo zvavanotengesera nemapurisa ekanzuru achibatsirwa nemasoja pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Chiitiko ichi chashorwa zvikuru nevanotengesera mumigwagwa yeguta iri. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevatorwa zvinhu zvavanga vachitengesa vaNesbet Gumbo vanoti vasara vasisina chekubata sezvo zvinhu zvese zvavanga vawaridza pavanowanzotengesera mazuva ese zvatorwa nemasoja, mapurisa eZRP pamwe nemapurisa ekanzuru.
Utungamiri huripo hunoziva dambudziko reZimbabwe. Ikonomi yakadhakwa, mabasa hakuna. Saka kurarama kweZimbabwe munhu anotsvaga zvekuzvitengesera kuti aone kuriritira mhuri, aone zvekuita. Izvi zvinozikanwa chero naPresident. But dambudziko raakuitika manje takuona kuti taakudzingirwa pamabasa pedu neami, mapurisa, kanzuru, zvose. Hatizivi kuti vanoda kuti tiite sei.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vafanotsomondo vanoti havazi kufara nezvava kuitwa nemasoja kupindira munyaya dzisinei nekuchengetedza nyika.
Mavheda tinovanhu vari pasi pasava kutambura kubatwa kwacho kwatoita ikoko hatichabatwi nemapurisa ekanzuru tatobatwa nemasoja chaiwo chaiwo ari mufu combat uniform yeami chaiwo chaiwo. Last line defense yenyika ndiyo yakubata vanhu vari kutambudzika.
VaRuben Mahoka vanoti zvinovarwadza kuti vamunangagwa vave kukanganwa chadzuro nehope vachiti kuti vave pachigaro hakuzi kuda kweZANU-PF chete asi kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji vakabatana nenhengo dzebato riri kutonga ndiko kwakaita kuti vave pachigaro. Nokudaro vamahoka vati vamunangagwa vanofanira kutora matanho anogadzirisa nyaya dzinobata raramo yevanhu kwete kusoropedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Takafara chima chati pamwe chete sevanonyika yese yeZimbabwe. Tiri mapato akasiyana isu tive kuchechi nevamwe vemapolitical parties taimacha pamwe chete tichifarira kuti tabvisa vaRobert Mugabe.
Zvichakadai muzvare tapi wakawadza avo vanoraramawo nekutengesa vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti igadzirise nyaya dzekushayikwa kuri kuitwa mabasa neveruzhinji kuitira kuti vanotengesa mumigwagwa vawanewo zvimwe zvekuita. Muzvare Kawadza vati kudzinga kwavari kuitwa mumigwagwa kwakafanana nekutongerwa rufu sezvo vachiti kutengesa mumigwagwa ndiko kuri kuita kuti ivo nevana vavo vawane chouviri.
Isusu tinorarama nekutengesa ngavavhure maindustry toenda kunoshanda maindustry hatidiwo kutengesa mustreet but tiri kutengesa mustreet nenyaya yekuti hatina mabasa ekuita.
Mutauriri wemasoja Colonel Overson Mugwisi vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuro yeHarare ndiyo iri kudzinga vanhu mumigwagwa vachiti ivo semasoja basa ravo chete nderekuona kuti zviri kuitwa izvi zvaitwa murunyararo. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Cherry Charamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Atina ukwaniso kutaura na mea wedi roba rea rare va Bernard Manyenyeni kutinzwe divira upanya iyi. Asimuta ruwe kanzuru yavo va Michael Chideme vaka uza nefe nyiro ye ZBC Nezuro Maneru kutikanzuru yavo ishatura mata na wakasimba kutivano tengesera mmigwagwa va tengesera mjumbo zakatarwa ne kanzuru. Kwete zvekutivano mtengesera mmigwagwa vale kungo merase uowa vachita madiro ajo jina pakati pedoroba vasinga badare mitere kukanzuru. Vanotengesera mumigwagwa vanoti vari kutsindirirwa mwena unobuda ishwa sezvo vachiti nzvimbo dzakatarwa nekanzuru dziri kure nevanhu vanotenga zvavanenge vachitengesa uye vanoti zvakare havakwane panzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Vanhu vakashaya mutsaona yakaitika kucholocho nemugovera varangarirwa nhasi muBulawayo. Hama dzevafi dzapiwa rubatsiro nehurumende rwemari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti varadzikwe zvakanaka. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko awo enyaradzo kuvanhu vange varipo pachiitiko ichi, mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland North, Dr. Nyasha Masuka, vati vane urombo zvikuru nekushaya kwakaita vanhu 21 ava vari munzira yekuenda kubasa. Vati hama neshamwari dzevafi dzinofanirwa kuwana nyaradzo kubva pakuti vanhu vakashaya ava ndevamwe vevanhu vari kuita basa rakakosha chaizvo mukurwisa chirwere chemalaria nekupfapfaidza mishonga munzvimbo dzinenge dzine humutu. Mzare Latiso Dlamini, vanove mkuru wa Civil Protection Unit mudunhu reMatabeleland North, vapawo mashoko enyaradzo, vachizivisa kuti hurumende, ichishanda pamwe neInsurance Council of Zimbabwe, pamwe nairo boka ravo re Civil Protection Unit, iri kupa chiuru chemadhora pamuri yega yega, yevanhu vakashaya. Munyori mubazi rezveutano, Dr. Gerald Gwinji, vati rubatsiro urwu harungakwanise kudzora vafi, asi vati vanokumbira kuti hama dzevafi dzitambire rubatsiro urwu senzira yehurumende yekuvanyaradza. Vapawo Makiwa, vanove munyori wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaudza Studio 7 kuti tsaona yakaita seiyi inofanirwa kuyeuchidza hurumende kukosha kwekuve nehomwe inobatsira vanhu vanenge vawirwa netsaona.
Tine chikumbiro chataka kumbira kare kare kuti pave ne road disaster accident fund kuti kana ichinge yaitika vanhu vana ma private vehicles vange vachibatsirikana eita kuti zvakadaro zvinge zvichiitwa kuti zvibatsire ruzhinji rwedu. Zvakare tiri kuti kuna avo vane dzimotikari ma operators ngavaservise motikari dzavo sezvo takuenda paholiday. Navachairi tinoti fambawo zvakanaka, regai kunyanyo mhanya sezvo mugwagwa wedu inenge ichisvedza. Zvakare regai kukrosa nzizi dzinenge dzakazara. Ongororai upenyu hwenyu neupenyu hwavanhu, chengetedzai upenyu hwenyu nokuchengetedza mbacha kuti tive nezororo rakanaka.
Vanhu vakashaya nemusi wemugovera ava vaive vashandi pasi pechirongwa chekudzivirira chirwere chemalaria uye vaive munzira yekuenda kunofirita mushonga wekuuraya humutu munzvimbo yecholocho. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati tsaona iyi yaibata nyika yose kana kuti national disaster, izvo zvazopa kuti hurumende ibatsire mhuri dzevafi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo yedare reCongress remuAmerica vaJohn Conyers vazivisa kuti vave kusiya basa mukati mezvipomerwa zvakawanda zvekubata madzimai zvisiri pamwero uye kutyora kodzero dzavo. Vachitaura neimwe nepfenyuro nhasi, vaConyers vakumikidza mwanakomana wavo kuti atore chigaro chavo. Mutungamiri wePhilippines vaRodrigo Duterte vatuma mapurisa emunyika kuti asimudzire zvakare danho ravo rekurwisana nezvinodhaka. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaHarry Roque nhasi vati vaDuterte vasaina mutemo unosungira mapurisa
kuti atigire boka rinorwisana nezvinodhaka rePhilippines Drug Enforcement Agency vachiti zvakonzerwa nekukwira zvakare kwehuwandu hwezvinodhaka munyika iri mugungwa rePacific. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa nhasi vaita musangano wavo wedare remakurukota vakakurudzira makurukota avo kuti akurumidze kuita zvinhu zvinobatika kuitira kuti zviunze budiriro munyika. Vamunangagwa vati vanhu vakatarisira zvakawanda kubva kumakurukota aya. Vasimbisa nyaya yekurwisa uori, kushomeka kwemari uye kukwezva vekunze vangatanga mabasa munyika uye kuti nyika itangewo kugadzira zvinhu kwete kungotenga kunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti kuti tinzwe maonero avo.
I think varume ava vakatadza tsoro pakuziva kuti vanhu veZimbabwe vakamacha musi wa 18 November vanga vachidei. Vanhu veZimbabwe vanga vasingamachi kuti vagadze vanhu veZanu vanoramba vachingoti dzvanyirira. So coming for opportunity papa, people wanted real change and people wanted to find the real change. Kutora cabinet inenge basa dzemabheru zvekutevwa kuMozambique, I think an opportunity was missed. Maspeech anotaurwa ngationei kuti going forward vakaitire chivanhu pari zvino ine hangu hadzina kana hope. And for me the only solution right now is to make sure taita mareform free and fair election toenda kuno ona kuti vanhu veZimbabwe vasarudze vanhu vavari kuda. Izvizvizvi hadzioneka zviri kuenda.
Ko pavari kutika vari kuda kuti vakwezvewo vekunze, munoona vachiuya here panguva inoi?
Vekunze vanoda kuona politics dzemuZimbabwe dzichinja and so far hapana chaitika chatinganzi politics dzachinja. Munhu weZanu PF Robert Mugabe areplaceka nemunhu weZanu PF Emmerson Mnangagwa, hapana chatataona ipapo. And vakabuda isusu musi wa 18 November we did not fight to replace ZANU PF with ZANU PF. We fought for an inclusive political order. Vanhu vazhinji vakagumbuka nehurumende yakaapoindwa because that hurumende shows kuti business as usual and business of you as usual manyepo, corruption, indifference, irakabasicness, incompetence and patronage. And so we didn't go in the streets to reproduce that. An opportunity was missed, an opportunity of setting Zimbabwe on an irrevocable path of transformation.
Kana muchiti pane zvaifanira kuitwa zvisina kuitwa, chii chaizvo chamaida kuti chiitwe kuti Zimbabwe iende kune rimwe gwara regutsa richinji?
Chekutanga taifanira kuti tiite roadmap yekuti todzokera sei kuconstitutionalism, nokuti zvanga zvaitika zvokuti matank anopinda munzira zvinhu zvisiri pabumbiro remutemo wedu. So we needed the roadmap yekuti tidzokere kulegitimacy. Chinonetsa muAfrica ndechekuti kana tengi rangu pinda mustreet chete richatodzoka chete, it's a question of time. Tarisai Ghana, tarisai Nigeria, tarisai Equatorial Guinea.
Vaimbo vegurukota rezvemari vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Munyori mukuru webato runopikisa People's Democratic Party kana kuti PDP runotungamirwa navatendai biti va settlement Chikwinya nezuro vakabatsira vamwe vagari vemukwekwe nekumangarira kuvakuru vemauto masoja anonzi ainetsa pamwe nekutyora kodzero dzevanhuwo zvavo mukwekwe. Vachikwinya vanoti vakakwanisa kuita izvi kuburikidza nedanho rakatorwa nemauto rekushambadza nhamba dzenhare dzekuti veruzhinji vanogona kufona vasingazivikanwe vachimhangara kutyorerwa kodzero dzavo kunenge kuchiitwa nemauto. Mauto anonzi akashambadza nhamba dzinoti 071-222-36595 ne 071-296-1451. Izvi zvinonzi zvakaitwa kuti vanhu vakwanise kumhangara kushungurudzwa. Vachikwinya vanoti vakavimbiswa nevakuru vemauto ekubattlefields kuti mauto matanhatu anonzi akatyora kodzero dzevanhu achatorerwa matano uye vanoti vanofadzwa kwazvo nedanho remauto rekuedza kugadzirisa chimiro charo uye hukama neveruzhinji. Vanhu vanodarika gumi vanonzi vakarohwa nekushungurudzwa nemauto mumisha yembidzo nekwekwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navachikwinya pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti vakatanga vachiti vari kurova vakomana vaemakorokoza vanenge vaine madhemba. Vanhu vakanga vazvigamuchira kuti zveshuwa vanhu vekoma vemadhemba ava ngavabatwe vatevege madhemba nekuti zveshuwa vava vakomana vemadhemba vangashungurudza vanhu. Asi chakazoitika ndechekuti nevamwewo vanga vasinawo madhemba nevamwewo vanga vachingosifarirawo vanga vakupindawo mutsaona iyi. Saka chipatara chetebe general hospital chakaonekwa chichiita vanhu vandakaona ini vaidarika gumi nevaviri vanga vakarohwa vasina mhosva dzavaiti vanga vainadzo. Asi ingori nyaya yekuti vakabatwa vachifamba usiku vachibva kunzvimbo dzokufara. Mukati mevakarohwa makaitawo shamwari yangu yandinobata nayo yandinosevenza nayo kubasa kwandinoshanda zvakandibata zvikuru.
Pamakazoenda kumauto makanga mambomhangara here nyayanyi kumapurisa?
Mukomana akamhangara kumapurisa musi wesaturday makuseni. Asi mapurisa akaramba achiti vanhu vanenge varohwa nemasoja hatigoni kutora nhau dzavo nekuti takaterewa masimba nemasoja. Mapurisa nemasoja anonzi military police akanga achitochema kuti nyaya dzavainge vava kutambira dzanga dzawandisa dzaifanira kunge dzichitambirwa nemapurisa ezrp. Asi mazrp haana kufara nemabatirwo akaitwa kubva zvakatanga nyonganyonga yekubvisa vamugabe kubva musi wa14 munongoziva nyaya yekuti mapurisa akanga achinziwo vasaita basa ravo nesezvavanga vagara vachiita. Takanga takuona masoja ndiwo vakaita basa rechipurisa. Saka parizvino hapana kuchidzira kwakanaka pakati mapurisa nemasoja.
Saka mauto mangani akazokwanisa kutorerwa matanho kana kuti vamakamhangarira?
Matanhatu ndo atinoziva akarova mukomana uyu. Asi takakwanisa kuziva team leader wavo vakativimbisa kuti vachavadeedza for vanoti ivo disciplinary hearing. Asi mukomana urohwo akanzi anyore pasi zvaanoshuvira. Zvaakashuvira ndezvekuti 1 vakamurova akwanise kutaura navo kuti vamuudzewo kuti chikonzero chavaimurovera chii nekuti iye anoona sekuti haanga asina chaanga akanganisa. Chechipiri anoshuvirawo kuti asangane nevakamurova mudare redzimhosva remacivilian. Chechina angatishuvira kuti ange achinorapiswa nekutengerwa madhiraza ake akaputsirwa.
Vanga vari nhengo yebato rePDP vari munyori mukuru vasettlement Chikwinya vari parunare mukwekwe nestudio 7. Tachimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana nevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Umo tiri kunzwa kuti mumaguta akasiyana-siyana mune Operation Restore Order. Umo mapurisa vemauto nemapurisa ekanzuru vari kufamba vachidzinga vanoita zvekutengesa mumigwagwa. Regai timboenda kune vamwe vatataura navo pachirongwa chedu kuti tinzwe kuti vari kuti chii. Tukunzwa kuti tina hazvinei ari paline apa, hazvinei makadi yenyu?
Tiri kuenda maradiyo.
Aiwa, tafara kuti takumbotaurawo nemadzimai. Tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ziku Namibia. Aiwa, inini ntiku support na nashu. Pukotu unemcha unumimu ya kaka na kifambo nungu uchatu kama tumicho zivanu kana maavocado. Nungu uchatu batari. Kandoto support uku inti ukulu devanu wa wana peku chenge trapa market wangu no chenge tro ipapo. Pukotu unemcha unumidu matu itajina because of my vendors.
Pane vamu warikuti asi my vendors ya oenda kupi kano tivano chenge sa oenda kupi iko kusina mabasa. Uyeje, iko uko kwa muri kunamibia kwa kamira sei, shunofamba sei.
Kuno ku is quite different nesha tinesha wani itanesha tupi chakwedu kusimbabu. Kuno kwa wano chorinima marketplaces wano chenge sarashu. You don't find mazenda sari mton like shatini itajeji. Of which lukusaka wano alitoti windu is very smart unlike shresha tupi chakwedu kusimbabu. Kena nisho fungo wafesunga za huku tepa itwama marketplaces avano yendo kutuwa nunga shono tenge sira ikoko like kise kumpeza na mwede suna shkete
Rodrick Mupapa and operation is not bad but putting Mauto inside spoils the whole process. Zimbabwe is now a military state here. Varukufunza wao. Ndrukunzwa kuti tine mumwe muteereri wedu mukoma Newman vabva vapinda pachirongwa vakanda namba dzavo.
Ini ndipa Jobe kwa South Africa. Ini ndirikufara kuti zvino kana watanga kutoklina kudai sei ndokuti zvinhu zvakunaka nekuti ndokataridza nei mune shopu yenyu. Ndoona kuti zvamuriteita mukati ndozvinotengeswa padope shopu yenyu. Apo muri kuzobhadhara futi mari yekuti nei mune shopu kugovernment. Hazvizobudi zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri Washington.
Makateerera kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Muchirongwa chevechidiki chedzi connection nasi tiri kuda kunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pedare remakurukota ehurumende iro risina kana vechidiki. Gurukota rinoona nenyaya dzevechidiki amai Stembiso Nyoni vanonzi vane makore ekuberekwa makumi matanhatu nemasere. Muri kuzvionawo sei izvi? Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nasi muchirongwa The Connection muneni ntungamili Nkomo na Mike Hove.
Ndikati dai wambota risanguva nekuti zvimwe pamwe vocha uya azira mauti mupenya kunge kuva vanganeza unoti mdaja uya
Kambo mdara wachawia kubwa kuna Japraiza. Sezo nguwe duya pira rikaiti mbotari samsore na uza nasi. Vechidiki vanota awasi kufara nekupiwa munu mkuru akaita sama Stembiso Nyoni kuti vatungamire bazile vechidiki muhurumende. Vanotengesera migwagwa emuHarare, vanodzingwa munzvimbo dzavanotengesera nemapurisa ekanzuru, mapurisa ezHRP pamwe nemauto. Vanhu vakashaya mutsaona yakaitika kucholocho nemugovera varangarirwa nhasi muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Sandekile Mhlanga.